hongu tagara inonzi provincial coordinating committee nasi kuchinoi pa public training center tikaita ma recommendations kudare guru repolitic bureau kuti isusu semachinaland west taona zvakakodzera kumbodzorodza maimupfumira kuti aite mabasa emusangano wezanupf nenyaya dzavari kupomerwa dziri kumatare maalligations ariko kana inyaya iri serious neumbo huri kutaurwa nemari yakatorwa namaimupfumira yecorruption taona kuti zvinosvibisa musangano saka tangoti aiwa kwete ngavambozorora kuita basa repati
vamwe vanogona kuti maimupfumira havasati wawanikwa waine mhosva nematare edzimhosva hamusi makasika here kutora matanhwa
tatakatononoka bhozi ukange wapomerwako vakadi kupomera musengi wengai kana uchinge watopomerwa zviro kuti pane nyaya dzedziripo ende zvakuitwa nezati zati ndofunga inotongori komisheni iri professional vanoita zvinhu zvavo zvakarongeka ukaona pabuda nyaya dzakadaro pane zvinenge zvakaitika
saka munotarisira riini kunzwa kubva kupolitbureau
painogara ipapo totarisira kuti tiwane marizalti akanaka kuprovhinsi yese nekuti taita chisungo mupcc matatiri mune nhengo zvakare dzepolitbureau dzadzirimo saka dzinongonosvika nyaya kuti yabva pasi kuprovhinsi
zvinenge zvakureva here kuti vanogonawo kuramba vari nhengo yezanup f asi vasina chigaro kana kuti vanofanira kubva vatobuda mubato rezanup f
zvinenge zvakunoongororwa kumusoro kuti ndo vanoziva kuti vanoda kuvaburisa mupati here kana kuti kungovazorodza kuti vasave nechigaro chikuru nekuti zvinosoresa musangano kuti mashefu ndo matsotsi saka toda kuti musangano patosvika 2023 unge wakachena vanhu vachiujoina nekuda kwekuti unenge uchiklina panenge pane kurikuanda zvakanaka
tichitarisawo nyaya dzeuori dziri kuitwa idzi tiri kuona vechidiki mubato renyu rezanup f ndo vamwe vanhu vari kunyanyoenda mberi nekurwisa nyaya dzeuori imiwo sedunhu zvii zvamuri kuita
isusu takati patakaenda kuconferensi yedu kuesgodini mumanifesto yedu yepati takati pasi necorruption we are going to fight corruption saka wese ati kuita corruption isusu tiri kuti kwete vari kuuraya nyika toda kuti nyika yedu ibudirire kusina anedyira anonhokora mari dzisiri dzake mari dzakananga nehurumende ngadzinge kwadzokanga kuenda kwete kuenda muhomo dzevanhu
saka kuti vange vachizosiya chigaro kuparamende zvinongoda here kuti dunhu renyu ringe richivashevedzaka kana kuvarikola kana zvinofanira kutozoitwa nematunhu ese
zvinoitwa nemarch west nekuti ndisineti vedu vekumarch west ende tisu tine kodzero yekuvarikola sepati kuti no vakaenda vakamirira sineti yezanup f not yendc saka tisu tine kodzero yekuvataiwa apo ngavazorore kuti itika mabasa hatichadi kuvatuma